ichokwadi bari pa city in nasi izuva ratingati rechitu and half kuti vakatanga muchitatu masikati vaka mboisa maturusi pasi asi vari kusevenza ma emergencies anenge aitika pa clinic anenge ari pa clinic vari kumatenda iwayo
zvii zvichemo zvasvitsa kuti vashandi vasvike pakutora matanho ekuramwa mabasa aya vakatsina
kune zvakawanda zvinosanganisira PPE chaivo havana vashandi vekanzuro vari kuenda kubasa zvikuru mahealth workers pamwe chete nevamwewo vanoseenza kusuwa nekuota namapurisa vanenge vari pachipatara vaona namabharana vanenge vari pazvipatara havana zvekuseenzesa zvakakwana uyezve vari kutsutsumwa kuti mhuri dzavo dzaakufa nenzara havana muripo kana kuti vatingati pei yavari kupiwa nekanzuro uyezve pamwe chete nekuti vazhinji vavo vari kufamba nzendo dzakakura kwazvo havasi kuprovide kwatransport sezvamuri kuziva kuti palockdown pano hapana makombi ari kufamba izvozvo zvose vakapuhwa zvichemo lockdown isati yatombotanga asi hakuna kana chinhu chimwe chere chati chaitwa
ndavana mukoti chete here vari kuramwa mabasa kana kuti vashandi vekanzuro vese
pazvatanga ndaana mukoti chete vangava varangwa mabasa asi nhasi zvinoratidza kuti navamwe vose vanoseenza kusuwa vanoseenza kuota vari kufanira kunge vachisevenza panguva yelockdown ino vesewo vanenge vajoinira kuti aiwa nesuwo takangofanana naana mukoti saka pare zvino kune vajoina zvakare vashandi vekanzuro
saka vashandirwi vekanzuro vari kuti nematanho ari kutorwa nevashandi aya
kubvira mangwanani ndakatomirira runhare runobva kwavari kuti vataure nevamiriri vashandi ndava ivo vari kuti iillegal strike isitiri kuti aiwazve vashandi vari kutsutsumwa kuti vataure nemi vari pasiti in ndopavari vakamirira kuti vataure nemi kuti tinzwisisane nekuti hakuna munhu anoda kuti asevenze asina zvikwanisiro zvakakwana hakuna munhu anoda kuisa upenyu hwake panjodzi mumwe munhu akarara zvake ari kumba kwake achipa maorders ari kumba kwake isu tisati bodo izvozvo hazvikwanisike bodo tati kana vari kuda kutaura nesu mafoni edu hatina kudzima takasununguka chaizvo kutaura navo nokuti isu we are open for dialogue
tiri kunzwawo kuti ivo vana mukoti vari kuramwa mabasa ava vakatsina vari kuti varoda kupiwawo mari dzecovid-19 allowances kana dzekubatsirika munguva ino yecovid-19 ichokwadi here ichi
ichokwadi mamwe maguta akatopa vashandi vavo mari dzecovid-19 allowances